Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabu 14 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanotengesa mugwagwa votambira danho rehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvipinzwe munyika kubva kunze kwenyika pasina mutero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikuyambira kuti uku kupembedza nganga neinobata mai sezvo vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Vamunzura vanoti vachadzokera zvakare kudare kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yekuvhota nezek kana kuti delimitation. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa MDC vaDouglas Monzora vanoti vachadzokera kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yesarudzo kana kuti delimitation. Dare repamusoro soro reConstitutional Court rakambosendeka nyaya iyi parutivi richiti mapepa ainge aturwa navamonzora ainge asina kunyatsomira zvakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vanoti kuti dare reConstitutional Court riendese nyaya iyi mberi sezviri kukumbirwa navamonzora zvinogona kunetsa. Vamatinenga vanoti chavasiri kuwirirana nacho navamonzora inyaya yekuti sarudzo dzipfurikidzwe mberi sezvo bumbiro remitemo rakajeka kuti chii chinoitwa kana kutarwa kwemiganhu kwanzi hakuna kuitwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo pamutemo kana dare rikati zeke yakakanganisa panongoshandiswa miganhu yakamboshandiswa musarudzo dzadarika. Regai tinzwe kubva kuna vamonzora nezvedanho ravo rekuda kudzokera kudare.
Panyaya delimitation sangano redu rakawirira kuti tiendese nyaya kuHigh Court. Saka nyaya iri kuenda kuHigh Court, hatisi kupeta maoko kwetu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kuti tizeyewo nyaya iyi tabata vamatinenga kuti tinzwe divi ravo.
Ndaifunga kuti dare guru redzimhosva richakwanisa kuti vagure nyaya yacho. Hasina kuvhura kwenyika dare guru redzimhosva havana kugura nyaya yacho. Saka tinosara tiri pasina kunyanyonaka. Ndakanzwa kuti purezidendi akataura nyaya yekuti maelections yataitwa muna August. Saka kana vane basa rekuti vazvigadzirise vasingazvigadzirisi hapana zvatingaita.
Ko vamonzura vakadzokera kumatare zvinenge zvaakuzofamba sei panyaya? Haizopedzisira yamudare rimwe chete zvakare here iroro?
That's exactly what I said. Pakapera nyaya iyi gai vamonzura vaiti vachadzokera futi kumatare. So we have a situation a lot much of a dog chasing after its tail. Inozongodzokera futi kuConstitutional Court. Handisi kuti zvendi kudai neti kuti inodzokera ikoko. But my intentions are that it got to be Zakari. Saka, you know, in fact, what Paka, Paka, it when I actually began to be a teacher, and I got to see at the end of the day, what a waste of rations, you know, because if we are going to go back again to the Court, it simply means which is the Court has taken too much time, finalizing on this issue. With the limitation, it's critical to the holding of a fair and transparent election. And I would have expected Concord could be this is a very important issue and we must rule on it. But it isn't.
Asi munoonao sisi zime zirku utaurwa na wamonzora zeguti sarudzo zi yende skwemberi. Pamutemo zinu fandara kufamba siku.
The limitation report is faulty, but that does not stop an election. Yes, the limitation required on section 161 of the constitution. Chikamu zeziti in section 161, subsection 2. Chile de taura nyaye kutika na pansi na the limitation in kwaniza kuti ishandizwe apa sarudzo yoyo. Tinoshandisa maboundaries akanga aripo kugara. In this case, EMNA 2008. So that's once I agree na Wamonzora kuti the limitation reports, in indakaiti it is a procedural and substantive mess. Asi, as we see election is over.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa vaEric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare.
Nesenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza, hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Netenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Iko zvino tombochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Ukraine va Volodymyr Zelensky nasi vaita msangano nemutungamiri wenyika ya Germany va Frank Walter Steinmeier ku Berlin. Musangano uyu urikuuya apo Germany yazivisa kuti iri kuzopa Ukraine mari yekutenga zvombo zvehondo inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion. VaZelensky vatenda zvikuru Germany nerwubatsiro urwu uye varamba kuti Ukraine yave kurwisa mamwe matunhu emuRussia. Vati varikurwisa mumatunhu enyika yavo akapambwa neRussia chete. Mupeta zvaitwa mune zvaitika kune dzimwe nyika, vagari vemuKhartoum guta guru reUkraine nemuGenie kuDarfur vanoti nezuro kwainge kuine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende ari kutungamira nyika iyi nechikwata chemamwe mauto chakapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mapato maviri aya nemusi wechina akamboti ari kuda kuti hondo imbomira. Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuSaudi Arabia pakati pemapato aya. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, vamwe zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vakanopotera munyika dzakapoteredza. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ini ndoitwa Olin Makoni kana kuti Muzvare waShonga. Ndiri kana nechibike makore anokwana 24. Ndiriitawo zvekuchengeta nyuchi nekumura huchi. Ndinoita zvakare madhiri muvhauzi zvekuti tichibvisa nyuchi masindi nevanhu mumapublic places panokura nevanhu. Kana nichidzine tingoshungudza vanhu asi sehatidzurai tinodzisimudza tinodzitora totonodzipa pekugara patsva dzichienderera mberi nekuvaka itira izvi kuchengetedza miti yedu nekuchengetedza environment. Saka iyi ndeimwe yemasevhisis atinoita inotangirawo pa$50 and then winza inoyi tiri kukurudzira madzimai kunyanya kuti vatoke huchi nekuti kuchange kune sando asi tiri kuti pane zvirwerewo zvinobva zvazosimukawo mutando imomo kune zvirwere zvatinoti marespiratory diseases zvikosoro maasthma zvinokwanisa kuti vakange vatenga vagara vaine huchi vanobatsirikana saka tiri kunyanyokurudzira vanhu kuti muinda unga vatenge mazinga kana kuti macombs nekuti aya ndiwo anenge aine 100% anenge achiri 100% organic nekuti anenge aine iye anenzi bipolen kana kuti fuma then zvakare tingotiwo zvakare nhasi zairi mothers day tingokurudzira kunyanya nanya madzimai ari kumativi mano enyika kuti zvona ngavaiti maprojekti ayekurima huchi nekuti iprojekti yekuti haidi capital yakawanda uye haina losi nekuti munhu unokwanisa kuramba uchingomora pamukoko mumwe chetewo usisina imwe capital yauchaisa saka tingokurudzira madzimai kuti nhasi zairi mothers day semunhu wemudzimai wanawo dhora pazuva.
Mataura nyaya yemothers day pane chamaitirawo here mai venyu nhasi?
Maita bato nekubvunza vazulu nhasi tavatumirawo bhaketi ravo 20 kg yemakoni saka mai makoni ndivo vachazoona kuti ivo vari kuda kuita hwekudya here kana kuti votengesa votora zvavo mari yacho bhati pabhaketi iroro vakange imuteko hwani watangomora vakange varitengesa nehose wana vano mari yavo $60 asi vakadisaida kuteka kana kutengesa neretail profit yavo inorenja between $120 to $240 saka ivo vachaonawo kuti voita sei.
Saka pane madzimai akawanda here ari kuratidza chido chekuda kuchengeta nyuchi?
Ndizvo chaizvo tine madzimai akawanda akauya kunyanyanyanya patakatanga kuvadzidzisa zvinoshanda huchi zvinosanganisira kuti huchi hunokwanisa kushandisa kudzidzisa nyange muri wemudzimai zvaunoshanda nyange kune vanhurume tikavadzidzisawo zvakare kuti hunoshanda sei kurapira vana vanenge vachitambudzika nedambudziko rebedweti vantu vanenge vachiramba vachizita weti vamwe makore atofamba vachitambudzika nekutsvena mabhawos awo saka vamwe havachangowire kutsvena kuchengeta nyuchi cheka asi vari kutofambira iyo vari kutobhadharira iyo dzidzo yekuziva kuti huchi hwacho hunoshanda sei. Saka isu vose vanhu vari kuramba vachiita maresechi edu mwedzi nemwedzi tine maresechi atiri kubudisa tikuisa mumagurupu iwawo ematenisi tichizivani tichaona chitsva ndiyaimudzidzise nezvacho mutotange kutoripawo mabhenefits ekuziva nezveuchiwo saka tikuona kuti vakadzi vari kuzvifarira ende vari kuuya vakawanda chokwadi.
Tichitarisawo zvamuri kuita maresechi aya muri kushandawo nenyanzvi here zvinenge zvichifamba sei mukajekesa ipapo?
Tikuti isusuwo pari zvino tiri kutotsvagawo mainvestors kana kuti mapartners vanokwanisa kuti vasponze mamwe maresechi atiriita nekuti tiri kungotara nezvavo mamwe acho tiri kungochengeta nekuti hatisatisani capital inoita kuti tizokwanise kurarama pamaketi kana tikamabudisa asiwo pari zvino tine vatakabatana navo pane maresech iyi vanonzi ivo green rebirth nemamapreneurs saka tiri kutofamba navo kunyika dzakasiyana siyana tirienda navo kutanzania takaenda kutavora takaenda kuarusha kwatiri kudzidzisa vanhu kuti vanhukadzi kuti vatokwanisewo kuti vaite maresech atiri kuita yavatibatsirikana nemishonga yatiri kugadzira saka ipapa patiri kutotarisirawo kuti gore parinonopera tinetaindewo dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana muafrica dzakaitawo sekunigeria nekusudan ndivo vamwe vatiri kutaura navo vakaridza kuti vari kufarirawo zvatiri kuita saka pari zvino tine venamapreneurs negreen rebirth ndivo vakambenge vauya kubatana nesu.
Saka vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi?
Kana muchida kutibata munotibata pa 0774 549 264 0774 549 264 ndidzo nhamba dzekufona kana muchida kutenga huchi kana ndichida kubatsirwa neruzivo.
Aiwa tinokutenda zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Mazvikwenyu wazvino.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya. Zvino zvaramba zvakaita manyama mire nerongo, hurumende ichitatarika kugadzirisa upfumi uhwo hunonzi nenyanzvi hwananga kumawere. Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika zvinodarika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion US dollars. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vachaenda kuEgypt svondo rinouya kumusangano weAfrican Development Bank, vakati vachatora mukana uyu kusangana nevakakweretwa mari neZimbabwe kuti vaonesane nezvekuti ingabhadharwe sei. Musangano uyu unoitirwa kuShama El Sheikh uchitanga musi wa22 mwedzi uno wopera musi wa26. Asi vamwe vakakweretesa Zimbabwe mari vanoti havaone ichikwanisa kudzosera zvikwereti nekuda kwemitemo yayo inoramba ichingochinjwa chinjwa. Svondo rino gurukota rezvemari, svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavandudza mimwe mitemo yavanoti inogona kudzikamisa dhora remunyika nekuderedza mitengo yezvinhu. Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti vanotambira matano akatorwa navanxube aya.
Chokwadi, danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe, kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko, sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemitero idzi. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka, nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zvokuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero cheimuka jekesa ipapo
pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari, vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri, uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya, vakange vamwe vacho vava kutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri, tichiti dai hurumende danho iyoyo yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti kudya ndokwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune utano.
Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vari parunare muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati havawirirane nezvakawanda zvakaitwa navanxube.
Zviri kuitika apa zvakango fana nekuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dasha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipistiki. Sekuziva kweri pese tinongoziva kuti lipistiki zvayo inoshanda kuti madzimai acharibude zvakanaka, asi padasha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa nezvekuti lipistiki ndo zvatingati zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwanzobatwa kana makambani adhiposita mari mubank.
Mungapamuenzaniso ipapo?
Sekuti ukadhiposita $100 hurumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoisa muakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge, nekuti zvanga zvakafanisa mari mukanwa mupere. Saka taiva uda kengu ya kisiwa bea kuti bisa 15% iyo yonu kuti ili kujisika vijama kampani kusa madomu jani. Saka last minute na wado visa. Asiwa visa ya 15% iya kinusato iba.
Muno rebe inchi na fundi.
Laka fame kuti muna anunga na chibwere cha nasho. Kote kakumuwa mshonga wa anga akataru wana chibwe mba otu anu. Kote kwa anu intensive care unit uti zo mshonga wako hewe. Asa iti. Doda chika rea kazi lagu kwa lipistiki. Arichi njiba dasha wa jatuna. Taka ndoda mbuzikola itika ya last minute sine laika. Inua itika chabati sile nipetawa. Nukutudara kafika kutara. Makamba nanga daga kama rumu bank kutara. Mare yaga wanika tukanaka hindi istika tu wanika kumisika mtema. Afi zijinji sinu kumba tukanaka mpolisi ya wa mtu mwa tisho kuti. Wabumi za uvano wakitenga vigadirwa. Atinga dima basic commodities. Kunisekwe nyika fasina kutiva kwe import license. Saka izo zonda zona vaita polisi ya itingatia ni ye hasha.
Munorewe hapa mshinafundu mkachana mkwere.
Kuti nabuti mtengu ilu kira ma shop. Wishi tukarido kufiksa. Nabuti mburupi za mtengu. Saka chi wangawa zitengere wa ma shop wa wadi wa kompite ni ma cross border. Saka izo zora fana kurasa mana ni mbura. Ilu mbaka wakiza mana mbura mbaka.
Nyanzvi nyadzizo upfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Makadini kozvara nhasi vatereri. Zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda. Asije tananguro dzivipo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko mushamarari. Inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro nguva tenderera nenyedze machechi. Plus mufundiso nenguva isananguro yacho vandudzo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchiti iyo iyi ndiyo church the right church yekupinda. Nyoti wa mwanoti wakadzo wakawanda wa mwanoti atiweri nge baby wa mwanoti kana usina mari mfundisa wa yukumba wako. Saka msurongo wa tendeza niyeze machechezu. Saka please ndokumbiro mendoro kutendigazi wa sei kuti ii ndiyo the right church to belong to.
Amai tinotenda ni mvundo wenyu kutibatila ni mvundo uyu tina mfundisi Gladman Kafumvu te. Mfundisi Makadi niko wauno mvundo wanjinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa. Batirai vatereri vedu mufundisi Kafumvute.
Makadini hama muna Kristo, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kavhuvhute, chinonzi chechi chiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora ma Muslims vano songana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndi Muhammad. Saka ndo mutsauko uripo pakati pema Muslims nesima Kristo. Saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, church handi chiwako. Chiwako chinosongana maKristo inozi church building. Saka church ndimwi imimi mudikani mutori church. Maungana makuzi chechi zvakare muri maKristo anotenda kuna Jesu. Ngatichenda pamberi. Kune anozi denominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations awo masangano ano maKristo. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino moshipinda ipi. Nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chini ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo. Saka endai kuchechi, pindai muchechi ine zviro zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo. Ndo pendinga kuzano rinenge kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu, doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu. Zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri, ndo chechi inenge kuti muende.
Tinokutendai zvikuru Reverend Kabvumvute. Tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu.
Mazvita, Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda. Zvakanakai, babai.
Mazviwira moga, vatereri. Chechi hachisi chivakwa kana mudhuri. Chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo, tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino toenda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Gezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium. Musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza. Zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Kachitiku zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi. Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe, point imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu.
Hatiendi kungoenderera mberi, takasiyira kubva gore rakapera. Ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency thing ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner. Saka ndiyo zvabatsira zvakanyanya.
Mitambo yanhasi isati yatambwa, Blairway Chiefs, Highlanders, Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa. Asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora, Capes United ndokuitawo mangange 0-0 nehwange muNational Sports Stadium. Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Asi mutsigiri wemadream machine vachaus mukohoni vatiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu.
Gore rapera nerino ratira tiona tikati tinenge tinototora nokuti lasiye hao gemuraurainaumira musha asi ikonyo tikona kuti haiwa zviri nani tinotora.
Mumwe mutambo watambwa nhasi, Triangle yaita mangange 1-1 neYada. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka, murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vavaramba vakadaro. Nguva pfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiserebhureti.
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurairidzi kuRhinos kuti vaStanford Steve Mtizwa uyo ave technical director. Black Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kasi.
Tenda toksia mina Gibbs Dube, munaudze isindebele.